neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikunguru 9, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndione sekuti kukwira kwenhamba yevanhu vari kubatwa neutachiwana hweCovid-19 uye nekushambadzirwa kwazviri kuita kuti vanhu vari kubatwa vawanda uye vari kufa vawanda kwaita kuti vanhu vavhunduke uye vade kunorapwa.
Vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba mhuru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere chaCovid-19.
Kana mutetwa vanyorera kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Commission ichaita saizvozvo yozotora matanho ainotora aifunga kuti ndiwo akakodzera zvichienderana nemabasa ecommission ari mubumbiro remutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC kuti inofanirwa kuongorora zvakaburitswa mugwaro reDecentry. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzotaura zvinoreva kukwidzwa kwemutengo wekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles nekambani yenharembozha yeEconet. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere chaCovid-19, vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba mhuru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kuenda kunzvimbo dziri kuwanikwa nhomba vachida kubayiwa nhomba yekutanga, izvo zviri kupa kuti munzvimbo idzi muve nemitsetse mirefu. Mumwe mudzimai angari mumutsetse pachipatara cheparenyatwa, amai Tsunga Indonga, vati kuenderera mberi kwechirwere cheCovid-19 ndoko vasunda kuti vatsvage nhomba vasati vabatwa nechirwere ichi.
Ndatoona kuti chirwere ichi chiri kungoramba chichienderera, saka ndatane chungu chaidzo kuda kuda kuti tibayiwe.
Mumwe mukweguru angoda kuzikanwa nezita rekuti vaBernard vati ose munhu akura vakanzwisisa kuti kana vakabatwa nechirwere ichi vabayiwa nhomba vanogona kudzivirira kurasikirwa neupenyu kana marwadzo akanyanya.
Kuona kuti ndiyo nzira chete inoita kuti uzvidzivirire kubva kuCovid or uite mitigate pain iri to do nekurwara neCovid.
Asi vanoledge chakabao avo vanoita basa rekutengesa nyama muHarare vatiwo kubayiwa nhomba ndiyo chete nzira inoita kuti varambe vachiita basa ravo rekutengesa nyama sezvo vachisangana nevanhu vakawanda pazuva rega rega.
Pakudeliver maproducts edu togona kusangana nevahehodzi kana neveCovid vozotibvunza kuti wai muri kufamba muchakura chikafu at the same time hamuna kuvhasinetwa. Ndizvo zvandituma ndite sei.
Chitambira mamiriyoni maviri enhomba yeSinovac neZuro, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakati hurumende iri kufara neuwandu hwevanhu vava kutsvaga nhomba. VaMangwiro vakatiwo pavakatenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika vaiona mitsetse mirefu yevanhu vaida kubayiwa nhomba.
Ari mwezuro ayo datiri kuMarsh West kona kuine mitsetse yakakura ivo nemuno muHarare mitsetse yakakura maZimbabwe ari kuona kuti nhomba iri kubetsera.
Nyanzvi mune zveutano hweruzhinji amai Muchamukamuri vati shoko rekudzivirira rakatekeshera nyika yese ndobva rabatika zvakanaka izvo zvoita kuti vanhu vakawanda vatsvage nhomba.
Ndione sekuti kukwira kwenhamba yevanhu vari kubatwa neutachiwana hweCovid-19 uye nekushambadzirwa kwazviri kuita kuti vanhu vari kubatwa vawanda uye vari kufa vawanda kwaita kuti vanhu vavhunduke uye vade kunorapwa.
Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti vanhu makumi mashanu vatanhatu kana kuti 56 vakafa nechirwere cheCovid-19 izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 2029. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yese vave zviuru makumi matanhatu nezviviri nemazana matatu nemakumatsere navatatu kana kuti 62,383 zvichitevera kubatwa kuvanhu zviuru zviviri nezana nemakumi mashanu nevatanhatu kana 2,156 nezuro wakare. Kusvika zuro hurumende inoti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vakange vave zviuru mazana masere nemakumi mana nezvisere nemazana masere nevasere 848,808. Vanhu vabaiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi masere nezvina nemazana manomwe nemakumi manomwe kana kuti 584,770. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwokubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kuita runorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission vachiti inofanirwa kuongorora zvakaburitswa mugwaro reThe Century iro rakaburitsa uori hunonzi huri kuitwa nechipangamazano chemutungamiri wenyika uye vari veukama nava Emerson Munangagwa vakuda tagwirei. Godfrey Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo kuzachi amai Mutetwa vanoti gwaro reThe Century iro rave nenguva richiburitswa mumapepanhau nemadande mutande rine nyaya dzekuti panogona kunge pachiitwa uori, kusabhadhara mitero, kutyorwa kwemitemo yenyika, kubiwa kwemari nechimwe chikiribidi pamabhizimisi avatagirei. Amai Mutetwa vati nyaya idzi dzinokodzera kuongororwa zvakadzama neZAC. Amai Mutetwa vaendesa gwaro iri kuZAC vachiti inogona kunge isina kuriona uye vatiwo sezvo komisheni iyi iyo inopiwa simba nebumbiro remutemo kuongorora uori inofanira kutuma mukuru wemapurisa Commissioner General of Police kuti vaongorore uori hunotyisa hunonzi hwakaitwa nemakambani avatagirei mugwaro reThe Century. Amai Mutetwa vati havasi kuzoenda kumapurisa, paramende kana sangano ripi zvaro pamusoro penyaya iyi vachiti ZAC ndiyo ine simba rekuongorora nyaya dzakadai.
ZAC ndiyo inokodzera kuita basa iri, ine simba rekutuma mamwe mapazi kuti aibatsire.
Mutauriri weZAC Commissioner John Makamure vati kana amai Mutetwa vanyorera kuZAC vachaongorora gwaro ravo vachitevedza bumbiro remutemo yenyika.
Kana Mutetwa vanyorera kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, commission ichaita saizvozvo, yozotora matanho ainotora aifunga kuti ndiwo akakodzera zvichienderana nemabasa ekomisheni ari mubumbiro remutemo.
Ikomisheni yakaumbwa nebumbiro remutemo yenyika uye mamwe mabasa ekomisheni iyi ainopiwa pasi pesection 55 yebumbiro anosanganisira kudzivirira uori, chitsotsi, kusashandiswa zvakanaka kwemari muhurumende, makambani ayo kana makambani akazvimirira, rimwe basa reZAC kutambira zvichemo kubva kune veruzhinji nekutora matanho anokodzera, pamwe nekutuma mapurisa kuti aongorore nyaya dzeuori, pamwe nekuendesa nyaya dzeuori kumuchuchusi wehurumende kuti vanenge vachipomerwa uori vaendeswe kumatare edzimhosva. Gwaro reThe Century rinoti vatagirei avo vane makambani anodarika makumi mana muno nekunze vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende nemakambani ayo kusanganisira mahofisi emutungamiri wenyika zvisina kujeka. Rinotiwo panogona kunge pari kutyorwa mutemo, izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Vatagirei vanonzi vanopiwa basa nehurumende munyaya dzekurima, dzekutenga mafuta nekupiwa mikana yekutenga migodhi nemakambani zvisina kujeka. The Century inoti hurumende nemasangano akaita seZAC anofanira kuongorora mabhizimisi avatagirei, asi mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vati havaoni zvichiitika nekuti vatagirei vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende.
Tinoti ukama hwavanenge vaina nevari muhurumende hwakanyanyosimba zvokuti vari muhurumende havana zvavari kukwanisa kuita, nekuti vanenge vaine zvavari kuita zvakavanzika zvakawanda wanda zviri kudetsera kana zviri kubatsira ivo vari mumasimba varambe varipo.
Vatiwo handivatadzirei chete vachiti pane vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava Billy Rothenberg avo vanoshandawo nehurumende nenzira dzisina kujeka. Matsamba mbozha akaburiswa nethe Sentry anoratidza kuti vamunangagwa nagavhuna webhanga guru renyika vajohn Manguja vanhu vanoziva zviri kuitwa navatagirei, asi vamanguja vakaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezviri kuitwa navatagirei. Vamunangagwa havasati vabuda pachena vachipadivi ravo pane zviri kuitwa navatagirei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare repamusoro rarasa chikumbiro chevaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare ririmise kusungwa kwavo vachikandwa mujeri kuitira kuti vapike mutongo wavakapiwa nedare reConstitutional Court mwedzi wapfuura. More Blessing Munjoma anotipanya iye.
Dare remuPetersburg raramba kutambira chikumbiro chavaZuma richiti kurwara kwavakataura kune unotsigira izvi mugwaro ravo. Magweta ehurumende akanga apikisa achiti vaZuma vafanire kunzwirwa tsitsi sezvo vachityora mitemo yenyika. Mutauriri weZuma Foundation Muzwane Lemanyi audza vatori venhau nhasi kuti kutadza kubudirira kwavaZuma pachikumbiro chavo hazvina zvakanyanya zvazvinoreva sezvo vaZuma vakazvipira kumapurisa nemusi wechitatu manheru. Nhasi vatsigiri vavaZuma vange vachiratidzira kusafara kwavo nemutongo uyu muguta reDurban nePietermaritzburg. Vazhinji vavo vange vachivhara migwagwa, kupisa matai, kutema dzimotikari pamwe nekurasa marara mumigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kana paine vasungwa zvichitevera mirizhonga iyi. Zvichakadaro, hurumende yeSouth Africa nezuro yakadzosa zvechisimba kuZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe mazana maviri nemakumi maviri zvanga zviri panzvimbo inochengeterwa vapoteri yeLindela Detention Center. Vanhu ava vanosanganisira makoronyera vasina magwaro uyewo nevakange vambopiwa mvumo yekupinda muSouth Africa asi vakazogarisa munyika iyi. Mukuru wepamahofisi emuzinda weZimbabwe muJohannesburg amai Melody Chaurura vanoti hurumende yeSouth Africa inodzisira kumusha vanhu vanosvika zana pavhiki rega rega, asi haina kukwanisa kuita izvi kwemavhiki maviri apfuura nekuda kwezviminga mupini zvakasiyana siyana. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nemuitiro wehurumende yeSouth Africa wekushungurudza zvizvarwa zveZimbabwe.
Kazhinji South Africa kana ichiita madeportations inoita sokuti yakangonangana namaZimbabweans kashoma kuhwa kuti vedzimwe nyika vari kudzosekwa kunyika dzavo.
Vashumba vati dai South Africa yambomira kudzora vanhu panguva ino yechirwere checovid-19
tatichingotarisira kutiwo zvinhu zvidzikame vambomira kudipota vanhu, nokuti ipapo ndopakaoma zvinowedza era kuti chigwere chiwandise.
Nengo yeZimbabwe Migrants Support Network vaShelton Chiyangwa vati South Africa ndiyo isingade kupa vanhu ava magwaro.
Tine kushushikana kukuru nemadeportations ari kuramba achiitwa. Hurumende yeSouth Africa ndiyo iri kukonzeresa kuti vanhu vagare munyika muno vasina magwaro akanaka kana kuti vanhu vatendera kugara munyika, nokuda kwekuti bazi ravo reHome Affairs harisi kubatsira vanhu kuti vagone kuwana magwaro aya. Vanhu vazhinji vari kuapply for asylum asi havasi kukwanisa sana kuti marefugee center vakavharwa uye mapemits hakuna.
Asi kudzoswa kwevanhu ava kunoitika mushure mokunge South Africa yazivisa kuti vose vakashanya vane magwaro asingachashandi kubva musi waChivabvu 30 vakange vapiwa mvumo yekugara munyika kwemwedzi mitatu kuvanhu vakatadza kubuda munyika panguva yelockdown yekutanga. Ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Nyanzvi mune zveupfumi vachashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kukwidzwa kwemutengo wekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles nekambani yenharembozha yeEconet Wireless nezvikamu makumi maviri kubva muzana kutanga nezuro kuchakanganisa mashandiro emabhizimusi pamwe nedzidzo yevana vechikoro vari kudzidza vachishandisa dande mutande. Dr. Chitambara vanoti nekuda kweCOVID-19 vashandi vakawanda vave kushandira kudzimba, izvo zvinoita kuti vashandise masaisai akawanda, uyewo zvikoro zvizhinji zvave kuitisa zvidzidzo zvepadande mutande. Asi Econet Wireless inoti yakamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekukwira kwemutengo wekuti irambe ichishanda. Semuenzaniso, mutengo wekushandisa nharembozha kwemaminitsi maviri wakakwira kubva pamadhora emunyika masere nemasendi makumi mana kuenda pamadhora gumi. Masaisai eWi-Fi emwedzi wese kana kuti private Wi-Fi ine 50 gigabytes akakwirawo kubva pamari yemunyika inoita zviuru zvina nemazana masere emadhora kana kuti $4,800 kuenda pazviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana emadhora kana kuti $6,240. Mabhandura anoshandiswa nevanoita zvidzidzo zvepadande mutande kana kuti 10 gigabyte e-learning bundle anokwana mwedzi wese akakwira kuenda pa$2,240 kubva pa$1,720. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Chitambara.
Kukwidzwa kwemitengo yedata kwaitwa neEconet kuno afekta zvemabhizimusi zvamunoziva mabhizinesi akawanda nenyaya yeCOVID-19 nemarestrictions aripo vari kushandira vari kudzimba. Vanhu vakawanda vari kushanda vari kudzimba, saka vanenge vachida data kuti vange vachishanda virtually. Saka kukwira kwemitengo uku kunoita kutiwo pave nekukwira kweatingati maoperating costswo zvakare emabhizinesi akawanda ayo ane vashandi vari kushanda vari kudzimba. Uyewo zvakare makawana even kuzvikoro chaiko zvikoro zvakawanda zvaane blended learning approach yekuti vanenge vachinyanya kushandisa pari zvino zvikoro zvakavharwa vari kushandisa mavirtual learning platforms anenge achishandisawo data zvakare.
Saka zvinovakanganisa nenzira ipi, Dr. Chitambara?
Zvinovaafekta vadzidzi uye zvinoita kuti dzinguva vamwe vatadza kunge vachiwana mikana iyoyo nekuti madata cost anga agara atori pamusoro.
Asika iwe Econet Wireless iri kuti yamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekukwira kwemutengo wekuti inge ichirarama sekambani, uyewo vari kuti mari idzodzo kana kuti zvikamu zvavakakwidza nazvo zvitori pasi pezvikamu zvakapasiswa nePortras, munoti?
Hongu zvinonzwisisika kutiwo veEconet vari kutraya kuzvikavhawo in terms of my rising operating costs awo iwo, but mitengo yezvinhu mitengo yedata yanga yagara itori pamusoro zvachiita kuti vanhu vakawanda even vana vechikoro vatadze kunge vachidzidza zvakanaka through maivo mavirtual learning platforms anenge achida data ya. Saka zvinongoita kuti zvinhu zvizhinji zvopedzera zvakukwira nekuti zvakuwedzerawo mitengo macost emabhizinesi akawanda anga ari kushandisa data mumaoperations avo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Apo South Sudan yasvitsa makore gumi yava nekuzvitonga, sangano reUnited Nations Refugee Agency riri kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzirambe dzichibatsira nyika diki iyi pasi rose munyaya dzekuzvitonga, richiti mamiriro akaita zvinhu muSouth Sudan munongedzo mukuru wemukana wekuva nerakanaka remangwana revanhu vemunyika iyi avo vari parimhananzombe. Kwemakore gumi apfuura, South Sudan yagara iine mhirizhonga, mazana ezviuru zvevanhu afa, uye nyika ine uwandu hwakakurisa muAfrica yose kuva nevanhu vasina pekugara. Rwanda inoti iri kutumira mauto chiuru chimwe chete kuCabo Delgado kumaodzanyemba kweMozambique kuitira kuti anobatsira kurwisa vakapfurikidza mwero vechi Islam vari kukonzera kusagadzikana mudunhu iri. Izvi zvaburiswa padande mutande rehurumende yekuRwanda nhasi. Hurumende yemuRwanda yati mauto ayo achabatana nemauto emuMozambique pamwe nemauto enyika dzemuSadic mukubatsira kuunza runyararo muMozambique. Munhau dzemitambo. Zimbabwe yarwisa semvunda nhasi mumutambo wayo neMalawi makunda neCOSAFA Cup muSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaWarriors nasimasikati adzoka kubva mukutungamirwa 2-0 ndokuita mangange 2-2 nemaFlames eMalawi. Izvo zvasiya vachiri nemukana wekuenderera mberi nemakundano aya. MaWarriors atatarika muchikamu chekutanga ndokutungamirwa nezvibodzwa zvabva kuna kuda Muyama na Shumaka Kuali. Asi Zimbabwe yadzoka zvakasimba muchikamu chechipiri chemutambo uyu ndokukandawo zvibodzwa zviviri zvabva kuna Blessing Sarupinda na Ben Musaka. Asi murairidzi wavo Zidravico Logarusik anoti vari kunetseka kutamba sechikwata nekuti vatambi ava vagarisa vasina kupinda munhandare nekumiswa kwemitambo munyika nemhaka yeCOVID-19 kubva muna 2019. Zimbabwe yave nemapoints maviri kubva mumitambo miviri zvekuti inoda mapoints mana mumitambo miviri yasara kuti ipinde masemifinari. Zimbabwe iri kusangana neNamibia nesondo ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neSenegal nechipiri sondo rinouya. Mune imwe nyaya yaunza mutauro mukuru munyika, vateveri vemitambo vari kurwadzikana zvikuru neuwandu hwevatungamiri vemitambo vari kuenda kuma 2021 Olympic Games kuTokyo kudarika vatambi vacho. Zimbabwe Olympic Committee inoti iri kuenda nevatungamiri 13, vatambi vashanu chete ndivo vari kumakundano aya ayo ari kutanga musi wa23 Chikunguru. Vatungamiri ava vanosanganisira vana veZimbabwe Olympic Committee, mumwe chete weSport and Recreation Commission, vatatu vehurumende kusanganisira gurukota rezvemitambo uye vari nhengo yeInternational Olympic Committee muzare Kesti Coventry nemunyori wavo. Murairidzi wemutambo webasketball Edmond Mutetwa anoti zvinoshoresa kutakura veruzhinji vezvematongerwo enyika kuti siwa vatambi vacho.
Vanoita zvematongerwo enyika vafane kutowanika vachiwanika vachipindura nyaya zvemutambo kana kutravela nawo. Zvinhu zvesipoti ngazvive zvekusipoti.
Aka hakati kekutanga chikwata chemitambo chichizara vehurumende. Muna 2019 makurukota matatu muzare yeukai Simba neGavi, amai Priscilla Mupumira na amai Tembiso Nyoni nevamwe vakuru vehurumende vaive pachikwata chakapamba nevasikana venetball kuenda World Cup kuEngland. Vamwe vasikana vaive vabatsira chikwata ichi kubudirira kuenda kuEngland vakasiiwa kumba. Nengo yeparamende yeguta reNorton uyezve vaimbotamba rugby pamwe nekutungamira nhabhu vatemba muliswa vanoti kutambisa mari kutakura gurosusu revatungamiri kumaOlympic Games panzvimbo yekuwedzera vatambi. Vamuliswa vanoti mari iri kushandiswa yekubhadharira vatungamiri ava yaifanira kushandiswa kusimudzira mitambo mune vechidiki kana kuisa mugadziriro yevatambi vari kunokwikwidza.
Kutambisa mari chaiko hazviite uhori husina basa. Kutambisa mari ngatiise mari kubudiriro yesipoti kubva pasi.
Asi gwaro rabva kuZimbabwe Olympic Committee rinoti hapana kukanganiswa kwaitwa sezvo vamwe vatungamiri ava vari kuenda kumitambo iyi vakakukwa neve IOC. Gwaro iri rinoti rwendo rweZimbabwe chairwo rune vatambi vashanu nevarairidzi mamaneja nevehutano vasere. Aka kave kegumi nerimwe chete Zimbabwe ichikwikwidza kumakundano epasi rese aya kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatenderwa kukwikwidza nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera
Studio 7, Tibatei na 7 PM, pamasaisa anoti 909 AM, 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Bazi rekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika richangobva kuparura gwaro raro rechimakumi maviri netatu rinotaura pamusoro penyaya yekusununguka kwezvitendero pasi rose. Mukuru wezvitendero mubazi iri vaDaniel Nadell vanoti gwaro ravo rinoratidza kuzvipira kwakasimba kweAmerica mukusimudzira nekudzivirira rusununguko rwezvitendero zvepasi rose. Izvi zvakakosha kuti zvitevedzwe, vanodaro vaNadal. Isu seAmerica tinobatsirwa zvikuru nebumbiro redu remitemo rinopa vanhu vemunyika medu mukana wekutsigira zvitendero zvavanoda, saka tinoda kuti izvi zviitwe pasi rose. Semuenzaniso takaona kuti kujinyirira nekupomera mhosva vanotaura nezvechitendero haisi nzira yakanaka yekusimudzira kugarisana kwakanaka nekuwirirana pamusoro pezvitendero. Vanadao vanodaro. Kunyangwe hazvo kune mitemo yakanyanya kuipa, tinonetsekanawo nemitemo inovavarira kudzora kugona kwemunhu kupfeka kana kusapfeka zvipfeko zvechitendero kana zviratidzo, kana mitemo inotendeutsa kana kudzora kugona kwevabereki kupa dzidziso yezvechitendero kuvana vavo. Vanadao vanoti chokwadi ndechekuti mutemo wakanyanyisa wehurumende muzvitendero unoparadzanisa vagari kubva kuhurumende dzavo uye unowedzera mukana wemhirizhonga. Vanadao vanoti dzimwe hurumende dzinotonga nechisimba munyika zhinji dziri kuramba dzichimanikidza vanhu kuburikidza nemitemo yekunyoresa kana kurambidza zvigadzirwa zvechitendero. Iye zvino tave kuona zvakawedzerwa hurumende dzichishandisa nzira imwe cheteyo padande mutande apo vakuru vakuru vanonyatso tarisa nekutsoropodza zvitendero padande mutande uye kusunga kana kushungurudza avo vanotaura nezvechitendero. Vanadao vanoyambira kuti pasi rose rinofanirwa kuramba rakangwarira nzira zhinji dzinoshandiswa kutangwa kweutsinye muchivande pasi rose. Mumakore mashoma apfuura takaona kuurayiwa kwevanhu kuchamhembe kweIraq nemuSyria kwakaitwa nevanopfurikidza mwero vakaita seISIS avo vairwisa maKristu nevamwe nezvimwe zvitendero nemadzinza. Takaona utsinye hwakawanda hwakaitwa nemauto ekubhema achirwisa verudzi rweRohingya. KuChina hurumende iri kupara mhosva dzinopesana nevanhu nekuuraya marudzi zvakanangana nemaMuslim, Aiguha nenhengo dzemamwe mapoka edzinza dzezvitendero muXinjiang. America yakazvipira kushandisa nzira dzakasiyana-siyana uye dzakanaka nedzimwe dzakaoma mukusimudzira rusununguko rwezvitendero, vanodaro vaNadao. Kune vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rose vane nyaya dzavo dziri mugwaro redu. Mashoko edu nhasi ndeyekuti tiri kukuonai, tiri kukunzwai, uye hatizi kuzozorora kusvika mumwe nemumwe wenyu atsununguka uye achirarama upenyu hwake zvine chiremerera pamwe nerunyararo. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba mhuru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, amai Beatrice Mutetwa, vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti inofanirwa kuongorora zvakaburitswa mugwaro reDecentry. nyanzvi munyadzo upfumi dzotaura zvinoreva kukwidzwa kwemutengo wekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Saka 9 kuMtolikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Silokudana kakhulu ngokuthi inani labantu abafayo liyaqansa, kodwa lokho esizehluleka ukuthi sihlabe ijekiseni. Ekuqaleni ibingatholakali, kodwa kathesi sikhona sesixotshwa ngoba kuyakhethwa abantu okumele bahlabe.
I-COVID-19 ilokhu isidla ubhedi weZimbabwe osekusethusa abaningi, ikakhulu abakumsebenzi wezempilakahle.
So in my letter I said they should investigate or use their power to direct the Commissioner General to conduct investigation.
Unkosikazi Beatrice Mthethwa, igqwetha elilwela amalungelo oluntu, selilobe incwadi yesicelo sokuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission licubungule udaba lukasomabhizimusi umnumzana Kutakwashe Thakwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo wokholo uSithandwa Ncube Tigere odabuka koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. I-COVID-19 ilokhu isidla ubhedi weZimbabwe osekusethusa abaningi, ikakhulu abasebenza kwezempilakahle. Kunje leli gciwane libulele abangamachumi amahlanu lasithupha 56 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela, kwathi abantu abazenkulungwane ezidlula ezimbili 2156 batholakale belalo, kubika abogatsha lwezempilakahle. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isabelo seMathebeleni North so esihamba phambili ngenani lasebebanjwe i-COVID-19 sithole amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi lanhlanu. Amajekiseni la asiwe endaweni lapho umkhuhlane obhahe khona kakhulu ezigoqela iLupane, iBinga, iWange kanye leNkayi. Okhangele ezempilakahle eMathebeleni North uDokotela Munengayi Phadingani uthi ijekiseni ibisidingakala ngoba umumo uqhubeka usiba mubi.
15,000 from the 500,000. Phakathi kwamajekiseni ayizigidi ezinhlanu, uhulumende khona ezakwabela ezinye izigaba ngoba ijekiseni esidingwa ngamandla.
The demand is high.
Unkosikazi Sazini Sivindi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 selisethusa.
Silokudana kakhulu ngokuthi inani labantu abafayo liyaqansa, kodwa lokho sizehluleka ukuthi sihlabe ijekiseni. Ekuqaleni ibingatholakali, kodwa kathesi sikhona sesixotshwa ngoba kuyakhethwa abantu okumele bahlabe. Lokhu kumele kulungisiswe kusasemasinyane.
Unkosikazi Wayne Xaba, esinye njalo esakhamuzi sakoBulawayo, uyakusekela lokhu.
Inamba yabantu ababulawa umkhuhlane we-COVID isisesabisa kakhulu ngoba ukuthi ngelanga elilodwa ube kulabantu abayi-56 asebebulewa umkhuhlane lo kunzima.
Unkosikazi Sithandekile Ndlovu ongumongi ukhuthaza abantu ukuthi bazivikele bona labemuli ngokugqoka amamaski lokunye.
Abantu kabagqoke amamaski bangawalengisi, bawagqoke bavale amakhala lomlomo okuqondileyo. Ngaso sonke isikhathi nxa bephakathi kwabantu kumbe phakathi kwezimoto ezibathwalayo, abantu bangasondelelani. Lokungayi nje kweminye imihlangano ngoba kulapho kuba labantu khona abaningi. Wonke umuntu kazijwayeza ukuthwala isanitizer ihlale eduzane laye lokugeza izandla ngaso sonke isikhathi.
Kusiyaphela usuku lwayizolo, uhulumende ubike ukuba kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lasithupha i-56 idolobho leHalale belikhokhela ngabantu abangamachumi amathathu lanye i-31 kulandela iMashonaland West ngabantu abayisithupha, kulandele iMidlands ngabantu abahlanu, kulandele iMashonaland Central ngabantu abane kuze iMatabeleland ngabantu abathathu kulandele iManicaland Mashonaland East leMatabeleland North ezilabantu ababili zonke kugcinele ngebulawayo elomuntu oyedwa obhubhileyo kusukela ngombimbitho nyakenye inani labantu asebebulewe yiCovid selikunkulungwane ezimbili lamachumi amabili lesishiyagalolunye i-2029 ugatsha lwezempilakahle lulobe ebulenjini ukuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe ilizwe belilezigidi ezilikhulu zamadola emelika i-100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 khathesi sokusebenze izigidi ezingamachumi amane i-40 million sokusele izigidi ezingamachumi ayisithupha i-60 million njalo nxa kule ndingeko iza kwengezelelwa leyo mali ngimele i-Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Igqwetha elilodumo kwezokulwela amalungelo oluntu unkosikazi Beatrice Mthethwa uselobele incwadi yesicelo kwabekhomishini elawula indaba zenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission izak efuna kwenziwe uphenyo lokudengisisa kwamabhizimusi kamnumzana Kodakwashe Takwirei lokhu ukwenza ngemva kokuvezwe ngabezindaba abethe Century namankampani kaTakwirei uMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abethe Century baqhube uphenyo olubanzi lokudingisisa indlela amankampani kasomabhizimusi olodumo uTakwirei asebenza ngayo kwavela ukuba asebenza ngokungekho emthethweni. Unkosikazi Beatrice Mthethwa osebenza nabenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ulandisa kabanzi ngalesi sicelo sakhe.
So in my letter I said they should investigate or use their power.
Ngithi mina mabenze uphenyo kumbe basebenzise amandla abalawo ukutshela usikomitsho amapholisa ukuba enze lwenziwe lolo phenyo. Liyazi ukuba banjani laba bantu. Bahlezi besithi akekho oke waluletha lolu daba. Yiso lesi sizathu esingenze ngababhalela abezakha.
Isikhulumeli seZakhi uCommissioner John Makamure uthi bazokhangelisisa lesi sicelo.
If she has returned to the commission as a citizen, yes, commission.
Abe commissioner bazoyikhangela leyo ncwadi bayihluzisise bese besitsho ukuba manyathelo bani azothathwa kulandelwa okumunyethwe ngu-section 255 wesisekelo sombuso.
In accordance with section 255 of the Constitution of Zimbabwe.
Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni upha umbono wakhe ngalolu daba.
Kuyamangalisa sibili ukuthi bona sebemelela othoze isimeli samalungelo kakaZulu size silethe indaba phambili kwayo kodwa labona bekwazi ukuthi kune report yaphumayo bengazange bayenze ama investigations njalo bengazange babopha umuntu kumbe bayenza umsebenzi wabo bona njenge anti-corruption committee eyo ekumele ube umsebenzi wayo. Kuyamangalisa njalo kuyadanisa.
Ubekwayicala uTakwirei lokuba lamankampani asebenza ngendlela engekho emthethweni elenkohlakalo phakathi njalo esiyafihla izimali zakhe kwamanye amazwe kuma offshore accounts akhe okuyimali yelizwe. Embikweni owethulwe ngabe the Century kuvele ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangujika bayakwazi okwenziwa nguTakwirei. UMangujika uthe buzwa ngabe Studio 7 uthe akalalwazi ngokwenziwa nguTakwirei. UMnangagwa akakethuli umbono wakhe ngalolu daba njalo imizamo yalomsakazo yokukhuluma loTakwirei lokhise hlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Obengu ukomanda webutho umnumzana Etsai Chimonyo usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero lokho kwaziswe ngumangameli Emmerson Mnangagwa namhla ngesikhathi esethekelela umdeni kamnumzana Chimonyo ubeyawukhalela ngokubika komsakazo weZBC umnumzana Chimonyo ubhubhe izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane lanxa abanye bephatheke kubi ngokudlula kwakhe abanye bathi abalandaba laye ngoba engomunye wabaphatheka kugugurawondi lapho ibutho elibikwa labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emathebeleleni le-Midlands inhlanganiso yebhethu likazulu ithi kulusizi ukuthi abantu abaphatheka kulombhoqazwe bafa bechiya udaba lolo lungalungisiswanga owayengumkhokheli we-viyo lezipra umnumzana Abraham Kiwane ubhobhengo lwesibili laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe izolo akukaziwa ukuthi ababili laba bazabekwa nini ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla sebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokutshona kukamnumzana Nkiwane
kulusizi ukubana ubaba uNkiwane usedlulile emhlabeni kuyadanisa kodwa kudanisa ukudlula yonke leyo nto yokubana ubaba uNkiwane lapho abhubhele khona nokubana ubaba uNkiwane abaningi abatsha bazwa ngaye esebhubhile ikanti yibo ama-pioneers esitrade abantu abangenzanga lutho umvuka ngikhona yibo abadike ubaba uNkiwane ngenxa yokuthi esindebeleni kuthiwa inyoni ezihlakaniphileyo ziyakha izidleke zazo ngeziboya zezinye usebenzile ubaba uNkiwane usekhulunywa ngaye esedlule emhlabeni abantu abangenzanga lutho bayakholisa bafela ezibhedlela zangaphandle kwelizwe bedinga ukwelatshwa beselatshiswa nguhulumende endaweni ezidulayo kodwa abalweli benkululeko abaqotho bafela khona lapha e-UBH kuyadanisa
obe ngukomanda webutho oyetheswa icala lokuphatheka kugugurawundi umnumzana Etsai Chimonyo olaye sibone edlula emhlabeni izolo lingathini ngokutshona kwakhe
okaChimonyo udlulile emhlabeni kunosizo ukuthi udlule esesibhedlela engalansimbi ezinyaweni zezandleni ngecala lenzayo ube ngumntotwa ngabe ufe elindwe ngogadi jeke ukufa kubongelwa njalo ukufa ayisikho okuthonisisayo izigayi ngoba wonke umuntu uzakufa kodwa eqinisweni alubana abantu silamandla alubana uChimonyo labanye bakhe abaqeda abantu kwakufuze bebavikele ngoba ungakhangela ube libutho lelizwe wabulala abantu egqoke inifomu yelizwe esebenzisa i-taxpayers money so ngokunjalo bekufuze ukuthi ebe ngumuntu osejele for breaking new oath yakhe yokuthi uza protect ilizwe yokufuze evalelwe botho ebotho sivili ebekudiklasi khona lezigebenga
lowo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi wenhlanganiso ye-ibhethini likazulu obekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 Life Talk namuhla uhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Biden ukangelele ukuthi uzakhuluma ngokususwa kwebutho lemelika kwele Afghanistan lapha kade zidlale khona okwesikhathi eside
ngesikhathi kukhanya ngani iTaliban iyayilwisana labantu bakwele Afghanistan isibambe inkamba ezinengi lapho kade kuhlala khona amasotsha akwele Melika. UBiden kukhanya ngazani wayevele efisa ukuthi amabutho asuswe kwele Afghanistan njengalokho kwakufiswa ngowangumongameli uMnumzana Donald Trump. Kukhanya ngazani ke ibutho elingaphansi kweNATO lizasuka kwele Afghanistan ngesikhathi esilandelayo. Abalolongwa libutho leAmerica lamanye amazwe kukhanya ngazani bayehluleka ukugcina inkamba ezazihlala khona ibutho leMelika. Okakhela amapolisa kwele Haiti ubika ukuba sokubulewe abantu abane abacatshangelwa ukuthi babulele umongameli Jovenel Moise kwele Haiti. Umongameli Moise ungenelwe ngabantu emzini wakhe bamdubula bahamba abantu labo banyamalala. Kodwa ke kukhanya ngazani ke uhulumende uthi babanjwe abantu labo belokhu bese Haiti bacatshangelwa ukuthi abanye babo bavela kwamanye amazwe. Amapolisa alile ukuvezela umsakazi we-Voice of America okuningi ngodaba lolu.
Umthethandaba we-High Court wakwele South Africa sulahle isicelo sokuba engavalelwa entolongweni uMnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli walelo lizwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuqhamuke udlakela esigabeni seKwaZulu Natal okulabanye abathi akumelanga uMnumzana Zuma avalelwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Inkampani yezindaba e-Reuters ithi umthethandaba kawuvezanga izizathu zokulahlwa kwesicelo sikaZuma. Wahamba emapoliseni ngolwesithathu wavalelwa e-Escort Correctional Services Center. UZuma wala ukuyamiswa kukhomishini ehlolisisa ubukhohlakali abetheswayo. Inkantolo ye-Constitutional Court yamgweba ukuba avalelwe entilongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu. UMnumzana Majobana Ncube igqweda elilwela ilungelo loluntu uthi akumangalisi okwethulwe yinkantolo ye-High Court.
Nxa sikhangela umthetho isinqumo lesi yiso esiqondileyo ngoba vele i-High Court yayingelawo amandla yokuthi imise isinqumo se-Constitutional Court. Osokuseleke ukuthi uzumamelele ilanga le-Constitutional Court ukuthi yavuma yini ukuthi ibuye isitshintshe isinqumo sayo sokuthi waphambanisa lokuthi wayefuza ukuthi agwetshwe ukuthi aye ejele.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Philip Gawule okubandla neZANU-PF.
Kuqondile kakhulu ukuthi abantu abanjengabozuma babe yisibonelo esihle. Nxa ufuna ukulungisa izinto mbonakani iSouth Africa is setting a very good example, isibonelo esihle kithi sonke ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho.
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uyakusola ukubotshwa kukaZuma.
Kuthelela usizi kakhulu ukubana indoda eyalisa ubukliwi wabelungu waba ngomunye wabakhulula elizwe leSouth Africa ukubana kube lozibuse namhlanje nguye osejikele ejele kungaqondakali ukubana ujikela ngasizathu bani njalo kuvelaphi kusiyaphi.
Kuyaxokozela KwaZulu Natal okulabalandeli bakaZuma abaningi abatshengisela emgoqweni besola ukubotshwa kwakhe. Bathi bazotshengisela uZuma aze akhululwe entilongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Dube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Okwamanje ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli Joe Biden weMelika labakhokheli bomanyano wamazwe yakhuthaza umbuso okhululekileyo
azakala ngokuthi G7 bathi bazimisele ukuqeda ukusetshenziswa kwabantu ngokungekho emthethweni, inkohlakalo kanye lokwethusela ukubhadalisa abanye ukuthi bahlenge abathunjiweyo. Elemelika le-G7 lithi likhathazekile njalo ngokubanjwa kwabantu ngamandla ukuthi besebenze. Lokhu kusenziwa nguhulumende okugoqela abohlobo lwama-AGs leminye imihlobo labokholo lwabalutshwana e-Xinjiang e-China. Abaphatheke kulokho ngabakungatsha izivalisa ezokulima ezamandla omlilo ovela elangeni labathunga impahla. Abakhokheli laba bavumelene ngokubaluleka kokulondoloza ilungelo loluntu kanye lokwenqabela ukuthi abantu bebanjwe ngamandla okusebenza. Amazwe akumanyano we-G7 athi azimisele njalo ukulungisa uhlupho lokwethuselwa kwabantu ngokuthi bazathunjwa ngamaqembu enza lokho ngendlela yokuthi behlengwe ngemva kwenhlawulo. Kulokungenela okukhulu ngokungekho emthethweni kwabantu ebulenjini okuthinta kakhulu amazwe akumanyana we-G7 lamanye kungatsha ezivalisa izakhiwo ezokuhiqiza impahla lezibhedlela. Amacala ebulenjini la aphinda aphazamise imali yebulenjini ababolekana imali njalo aqondiswe ebantwini abasemhlabeni jikelele. Uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kufanele basebenze bonke ukwenza kube lukhuni ukwenelisa ukudala amacala ebulenjini. Konke okwenzakala ebulenjini kufanele kuhlolwe njalo kudingisiswe. Abatholakala belamacala bathoniswe, kuqiniswe indlela zokwenqabela lokhu. Umanyano we-G7 uphinde wavumelana ukuqeda inkohlakalo. Umongameli Joe Biden usanda ukuthi lokhu yinsika kunhlelo zeMelika njalo wethula ugwalo lwe-National Security Study Memorandum on the Fight Against Corruption olule njongo yokuqinisa lo msebenzi. Inkohlakalo idala ukungethembani, yenza uhulumende engasebenzi kuhle, ichitha impahla zelizwe, iqeda injongo yembuso ekhululekileyo, ibhidliza imnotho yelizwe kukanti ayilungelanga abantu. Elemelika lindawonye lamazwe e-G7 lizalwisana lokungasetshenziswa kuhle kwamankampani, inkohlakalo kwezokuthengwa kwezindlu lekwabeni ulwazi njalo lenze lokhu kube ludaba olumqoka. Elemelika liyamukela ukuzimisela komanyano we-G7 ukuthi usebenze lawo ukuqeda inkohlakalo. Njengokutsho kukamongameli Joe Biden, elemelika selibuyile emsebenzini wokukhokhela umhlaba lilamazwe yasekela umbono walo. Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Gitchi was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a balling for me, when I. We baba, gonzi magnum taba. We baba, long seven to forget.
Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zomdumo wokholo uSithandwa Ncube Tigere odabuka koBulawayo. USithandwa kulezinsuku ucula eseNew York kwelemelika. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svati.
Lo sixoxa labaculi beZimbabwe abacula imiculo etsheneyo kumagumbi amanomhlaba. Namhla siphethe umculo wengoma zokholo silo Sithandwa elingathanda ukubamazi imvelaphi yakhe.
Ngazalelwa koBulawayo, ngikhulele eNketha 8, ngafunda eAmavane Primary School eNkulumane, ngazofunda eMontrose Girls High plus the last is journalism and media studies. Ngangicula ebandleni as a praise and worship leader at Glad Tidings Fellowship koBulawayo, lase Word of Life International Ministries. Langapha eMelika ngiyacula as a praise and worship leader.
Oh, uThandwa uqhubeka ichasisa isisusa sokungena kwakhe kwezomculo nokuthi kungani egxile kumdumo wezokholo.
Mina ke ngaqala ukucula ngele minyaka eyisithupha ngicula kuSunday School. Njalo babethanda ukuthi nje ngimncane njalo babethanda ukuthi ngicule ngilide izingoma zonke nje ezabe zilidwa omakhelwane labazalwane engakhula labo babekholisa ukungizwa ngihlabelela umculo wesontweni nje babethanda ukuthi ngiphinde izingoma.
Sayo kakhulu ukuthi yagcindezela umculo wakhe uSthandwa uthi ngumza wakhe uPeter Dlamini lomfo wabo Joseph Spanda ababonga kakhulu ngokumfaka kwezomculo.
Ngo-2011 to 2012 ngajoyina ke iqembu elithiwa yiZen Praise elibased eHarare ngacula ingoma ethi uthando lukababa ukusungano live DVD yam. Ngile album engayireleza last year okuthiwa ebizwa ethiwe ngu-Seated on the Throne ngayiproduselwa ngubhenga umnumzana we-South Africa uBheka Mthethwa lo Erastus Mleya owakobulawayo.
Kwele Melika uSthandwa wecula enkonzweni lemdlalweni nxa abantu bemcelile. Siya ilizwi kubalaleli Mancube.
Likhuthazeke lihlale okholweni noma kungathini uThixo uhlezi esihlalweni sakhe sobukhosi njalo uyasinakakela nje. Umculo wami uyatholakala in all digital stores kuFacebook page lami elithi Sthandwa Ncube Music kuInstagram at Sthandwa Ncube. Ngiyabonga kakhulu inkosi elibusise lonke.
Sibusisekile ngomculo wolohlonzi ocula nguSthandwa Ncube Tigere obeke nguye fly kuhlelo Woza Woza Friday. Libele mpela sonto ebusisekileyo sithandaneni sonke ngomculo kaSthandwa igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Solo.
uka Sithandwa Ncube Jikere odabuka kobulawayo osecula esemelika singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela I-COVID-19 ilokhu isidla ubhedu elizweni osekusethusa abaningi kakhulu abakumsebenzi wezempilakahle Unkosikazi Beatrice Mthethwa ayigqwetha ililwe lamalungelo oluntu uselobe incwadi yesicelo sokuthi abe commission eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission becubungule udaba lukasomabhizimusi umnumzana Khujakwashe Thakwiray silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.